Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri chinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini muri Zimbabwe ndiri kuti mutambe muzinyawo 2018 ndo chete nguva yatinayo tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa chekuti munhu wese wese azvibvuti ndakaregister ande ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakanaka pano.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanokurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu mugore ra 2018. Mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuchirongwa chichaparurwa nemusi wechipiri. Nasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanoti gore ra 2018 ndiyo chete nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kushandura zvinhu munyika kana chete munhu wese akanyorisa kuti azokwanisa kuvhota. Vachitaura neStudio 7 vari muJohannesburg South Africa vatsvangirai vanoti munhu wese anofanirwa kuzvibvunza kuti akanyorisa kuvhota here uye vanokurudzirawo zvikuru vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuparurwa nyika yose nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa navatsvangirai naBlessing Zulu weStudio 7.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambe muzinyawo 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze kuti ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiendei tinoregister. It's better kunoregister kana wozovhota woziva kuti uri kuvhotera wakanaka pano. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndozvichaita kuti chii vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema. Ngatiendei tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister.
Vechidiki sekutaura kwamaita pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndikaenda hangu kunonyoreserei kuvhota sarudzo dzacho dzinombobirirwa hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo I think pane malessons atadzidza for all these years kuti zano iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti chi this time around we have short changed them. So vanhu vangangotangi kuti zvano inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati haiwa musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei. Ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vadi vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varongoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndiro kurudzira kuti aiwa haikona yengoramwa. Endai muno register kana ma register toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite mune chivimbo here chekuti mubatanidzwa wenyu we MDC Alliance unobudirira.
The MDC Alliance ndo chete platform yati nayo yokuumbaridza munhu wese because haisi MDC ndeye vanhu veZimbabwe. Kubatanidza kwatiri kuita convergence yatiri kuita it cuts across the political parties. Of course, kune political parties akabatana mubatanidzwa. But tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi, mastudents, mavenda, munhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance because kusaita behind the alliance what it means zvinozva zvinongoreva ndezvokungoti mune mati dzaanongaaidzokere zvayo manje hanizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa wevatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patichasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza uku even further mega shuwa kuti chii taita concretize basa. Pandoo chimwe chete chiripo, pane chimwe chii either vanhu vanoda kusapota ZANU-PF oro vanoda kusapota an alliance of all opposition parties.
Imwe nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani, panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamaikupe vachamisana vamudzuri vanofanira kushanda vese yapo.
Nai Zulu, zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear, une constitution and iwo anozviziva vamuri kutaura ivo kuti anenge achifanira kuita acting
ndiani apa ndimaikupe.
Aiwa, but kondikata kuti nditaure kuti ndimaiani ndiani iwo anozviziva. Ndakuudza kuti ivo vari vatatu vanozviziva kuti ndiani anofanira kunge achiacta and havafaniri kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki, pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti pari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota, taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona senyaya iyi?
Aiwa, ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa whether vabereki vake vakadii, as long as ari muZimbabwean ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzekuti ane kodzero ndiani, asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naivo vana chombo vachikuda kutiraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro and I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani. I'm sure we'll be able to sort out that.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunhare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo, zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika, kuti vaende kunonyoresa kuvhota muurongwa huchaparurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo.
Mabasa atiita mudangamvura chikanga ndeyekusimudzira vanhu izvozvi kuti vaende kunoregista. Sezvo muri kuziva kuti registration yekuvhota yaakutanga panyowani, saka munhu wese ane kodzero yekuvhota nekuti vaende vanopuwa zvitupa zvinyowani kune vasina zvitupa vaya, kune vakarasa vapuhwe. Vanhu tichivaudza kuti vaakuzvipuwa zvitupa izvozvi pachena.
panyaya kunyoresa kuvota tinonzwa matunhu akawanda vanhu vari kunza vanenge vashoma vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvota imi muri kuonawo sei mudunhu menyu
vanhu vari kufara kungotaura nyaya iyoyo vanhu vari kufara nyaya iyoyo asi kuti vakati vatanga zvava kuuya kumasenders takatarisa kuti vaende kumasenders pavanenge zvinge pachivhoterwa ndiwo pavanenge zvinge vachiregista vanhu kubuda kuita vanhu vari vashoma vachiri kuenda kwanzvimbo dzekwana mujiti ndokwa vachiri kutanga kufanira nyoresa izvozvi zvinenge zvinoremera vanhu nemabhasi peni zvimwe zvakadaro asi kana zvatanga kuti vakumatenders kumawodi muchaona mashura nezvirapiro
ko mabasa amuri kuitawo akanangana nebudiriro
mabasa atiita mudanga mvura chikanga takatarisana nebudiriro takagadzira mabridge maviri mudanga mvura chikanga mabridge anga atirohwa nedutu remvura rakamboitika marodzi makawanda ezvinezvi ava inetara mukapinda mudanga mvura munofunga kuti mapinda mutauni imwe ichangotanga kuvakwa ichikuisa tara nezvimwe zvakawanda vechidiki takavaisira wifi yavanoona yavanoshandisa 24/7 nezvimwe zvakawanda
mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano pf vari parunare kwamutare nestudio 7 imwe nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vanoti kukwira kwekukosha kwemasheya pamusika wezimbabwe stock exchange kwakakonzerwa uko kwakaonekwa mwedzi wagunyana kwakakonzerwa kunyanya nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kutenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange pane kuchengetera mari dzavo mumabhanga vachitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti kusagadzikana mune zveupfumi pamwe nezvakamboitika zvokuti vanhu vakamuka mari dzavo dzatsvairwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vade kutenga masheya izvi zvinotevera mashoko ekuti kukosha kwemasheya pazimbabwe stock exchange kwakakwira kubva pa$6.60 billion kuenda pa$11 billion muna gunyana nekuda kwevemakambani vemunyika nevanhuwo zvavo vari kutsvaga pekuturika mari dzavo vachitya kuti dzingamunywa nemuchenje weinflation ngatinzwei vachitambara vachitsanangura
zviri kunyanyakonzera kudaro ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kuti vange vachitenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange saka dhimandi yemasheya pazimbabwe stock exchange yakwira vanhu vakawanda vari kutiraya kuwana nzira dzekuchengetedza upfumi hwavo nadzo saka kutenga masheya ndeimwe dzimwe nzira iri kuitwa nevanhu vakawanda saka vanhu vakawanda vari kutenga masheya saka zviri kuita kuti performance yezimbabwe stock exchange inge ichikwirira even though economy yedu haisi kukwirira
tinoona kuti makambani mazhinji ari kunze akawana mari iwaya ndo makambani zvakare ari kuchemwawo nawo nehurumende nenyaya dzekunzi mamwe acho haasi kuchengetedza mari kana kubhenga mari dzaanenge achiwana saka zvinozofamba sei
ichocho ichokwadi ithink nyaya iri kuitika inyaya yeconfidence muekonomy kana muekonomy misina confidence vanhu vasiri confident nemapolisi ehurumende vasiri confident nekuti zvinhu zvichange zvakamira sei politically zvinogona kuita kuti mabusiness people even mahousehords ange asingabhengi mari zvinogona kuita kuti even mabusiness people vasabhenge mari even muzimbabwe maindividuals vasasiye mari dzavo muzimbabwe saka ithink kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yeconfidence ndo zviri kukonzeresa kuti even muekonomy tisakwanisa kunge tichiretaina cash
hurumende inonzi yakazivisa kuti iri kutora matanho zvikuru munyaya dzemakambani nevanhu vasiri kubhenga mari mungaona zvinhu zvichichinja here nekudzikwa kwemitemo iwoyo kunomanikidza vanhu kuti vange vachibhenga mari dzavo
ndione zvinhu zvichichinja even zviri kuda kuitwa nehurumende zvekurambidza kutengeswa kwemari paparal market hazvishandi zvinotoita kuti maactivity iyayaya atoramba achipinda muunderground economy
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare nestudio 7 Makateerera kune penyura yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Clarice.
Makasimba here mukoma Blessing kuti vateereri vedu makadizei.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Clarice, imi muri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu munharaunda yenyu kuchipinge uko nezvekunyoresa kuvhota. Mungatudzo kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Ah, chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Isusu sevechidiki tiri kuona kuti kana takutaura nenyaya dzesarudzo, pana impact ingaitwa musarudzo kana vechidiki vasina zvavari kuita. Tikarisa masarudzo dzakapera dzakangoitwa kubvira kare, vechidiki vashoma-shoma vainyatsa kuoneka vachiparticipita zviri active munyaya dzematongerwo enyika kunyanya pakuvhota. Saka isu vechidiki vePlatform for Youth Development takazviisa mumaoko edu kuti gore rineri 2017 kusvika 2018 ndichakwanisa kumobilizer netarget revanhu 200,000 manyikarendi yese. Tosangi vachisawedzera pavoters roll, hatingati mafirst time voters. Saka zviri kuprogram dziri kufamba zvakanaka. Tiri kutangira kunyanya kumunoko vechidiki vachiri kupedza chikoro vaya vatinonge vachi vari mafomu tagira venyu mafomu 5, form 6 ane makore 17 zvichienda mberi vari likely kuzovhota gore rinouya, uyezve tikutageta vamwe vechidiki vakapedza chikoro vasati vava nemabasa, nekuti tinoziva kuti ndovane zvizhinji zvari kutsutsumwa zvingangovabatsira kana vachinge vavhota. Tiri kutageta zvevechidiki vanooneka mumapolitical parties, tinoziva kuti atleast ndovari bit active vane stake, nekuti ndovanenge vaine vatungamiriri vanenge vachiziva kuti paitika vhotera uyu neuyu. Saka nyangoti pari zvino tine zvirongwa zvakawanda zviri kutofamba marudziva zviri kuitika zvatiri kuita at ward level, at polling station level. Saka hai zviri kufambira zvakanaka chaizvo.
Muri kutambirwa sei nevechidiki nekuti kazhinji katinoona kuti havasi kunyoresa uye musarudzo dzakawanda havapindi?
Patisita programu yedu ndo zvinhu zvakagara tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanyatingati apati. Pane nguva yakawanda vechidiki kazhinji pavanoita zvemazvesarudzo vanenge vachitarisira kuwanda tingati change. Saka nenguva zhinji yanga ichiitika vechidiki vachimhanyira maelections vanenge vavhota vaya vanozoona kuti panopera maelections vavanenge vachida kuti dai vange vabudirira vanenge vasipo. Saka tiri kuzviziva kuti number one challenge yatinayo yakanyanya kukura ndekuti titoti vechidiki vacho vatofarira kunovhota. Challenge yechipiri yanga iri yekuti vazhinji vanenge vachiwanikwa mumapolitical parties vanenge vachizonzi tekuti tichage vatungamiriri kana kuita kansela kana kuita MP inenge ine vanhu vakuru kuru vaya vasiri youth friendly, nekuti vechidiki vanenge vachinzi pamwe hamuna maresources pamwe hamuna experience ane zvinhu zvavachikanganisa. Then chimwe chechitatu ndechekuti vechidiki vazhinji zvinhu zvavanoda kuti kana kampeni yaakuizwa zvinge zviripo zvatingati zviri pachirungu zvientertaining, nekuti vechidiki vanenge vachidawo kuti erekesheni ringe rireka kunakidza karinoita zvanga zvichishayikwa. Asi tokufamba patota sofa tingangoti takatanga chirongwa ichi tangosarudza vechidiki vatinoshanda navo hataiti mavolunteers edu nevamwewo vataiisa paward level. Then ungangoda kuziva kuti mulast week apa takaita programu yatakadaidza mapolitical parties ese anowanikwa muchipinge vezanup f vanga vakamirirwa nevanzi vabusanga vanye. Then National People's Party yanga yakamirirwa nevanzi Thulani Thondlana. Then National Constituent Assembly yanga yakamirirwa nevanhu Simba Rachendlovu. Then MDCP yanga yakamirirwa nevanzi Mark Makwena. Tikaita huro yakanakisa chaizvo yatakaenda kunoona kunyange kupera tichiita yakawandi even mapolitical parties kuchione zvimwe zvakawanda zvavangada kudzidziswa. Saka takanyatsa kuona kuti muchirongwa chii chatiri kufamba ichi tine basa chairo rakawanda, nekuti ruzivo rwuri chirimo miganga yedu nezvebvr akawanda yatingati misinformation. Vanhu vanenge vachishiyidzirwa kuti pamwe registration process yebvr yakatopera kare, zanup f yakatopedza kuita registration kana kuti iyo bvr process yacho vari kutonyoregisa kuvhota vanenge vatovhota. Saka information iyoyo inotiratidza kuti sevechidiki sepyd nemamwewo masangano akazvimirira vanosanganisa vatingati ndovane huremu munyaya dzezvemaelections like zesini ERC nevamwewo tine basa rakanyanya chaizvo nekuti vechidiki zvakawanda zvavasina ruzivo zvatingangoti vanoti maassumptions ekungoti aiwa hapana chiripo for us saka ndekuti ndo basa chairo chairo ratinaro rekuti tikwanise kuisa chiedza nekuti rima rakawanda saka tinoramba tichienderera mberi neyatinoti voter education nepolitical education
saka musangano wamakaita uyu muchitaura nezvebvr wakaitirwa kupi uye mune urongwa hwekuenda kune dzimwe nzvimbo here
tingangoti ndo yanga iri programu yedu yekutanga takauitira paninozi new chiche complex conference room pachecheche yekugara nezvii tishanda nemapartner atinoshanda navo vari kutisapotawo takautenderana nachirongwa chitaakuchiita kamwe chete pamwedzi
saka munoshanda sei nevakuru venharaunda
tinoshanda nemasabhuku edu atinoti mazimutape vanhu vari kunonyoresa kunana mutape kwavari kupihwa tsamba dzatingatii maproof of residence uye tiri kushanda zvakanakazve nemahedmasters ari kunyora kubva kuzvikoro kupa proof of residence then tine mafoms atiri kuti aya anonosana pacommissioner komishina kana vanhu vainovhota
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu
hatoda kukutendai mukoma Blessing
manga makateerera kubva kuna mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina jonga kandemiri
iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa napraxidus jeremiah westudio 7 napastor peter tembo vekereke yechrist celebration center ministries avo vari munew jersey muno muamerica
gamishirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero mufundisi tembo
ndinonzwa kufara zvikuru nekundipa mukana uno kuti tikurukure pamusoro pechitendero
ngatitangei nekutarisa upenyu hwenyu
inini ndakazvarirwa muzimbabwe tika so tachikuru changu ndiri kuzambia baba vangu vanobva kuzambia mai vangu vachibva kuzimbabwe saka ndochikonzero chandine rurimi zvakatirekerai kuzambia zvakare ndiri mutauri anogona kutaura zvakare shona zvakanyanyisa nekuti ndokwandakazvarirwa
ngatitarisei kuti makazodanwa namwari kuti mupinde muchifundisi papi chaipo muupenyu hwenyu
ndakadanwa namwari ndichinyatsoziva kuti mwari vakuda kuti ndichiita chifundisi ndanda kutoenda kuchikoro kucollege but ndakagamuchira jesu semuponesi wangu ndine about 16, 17 years old kubva ipapo ndakanga ndichiziva kuti mwari pane chavanoda kundiita sindinyatsonzwisisa kuti vada kundidii ndatifambe neupenyu ndakangonzwa ndichimboshandawo muchechi ndaimba ndichiitawo asha ndichiita dhrama ndaingoti chero ndaita kusvikira ndaziva kuti mwari pane chavanoda kuti ndinyatsoita maringe nenyaya yekushumira vamwe naizvozvo ndakaona chipo changu chekuparidza chaakufamba nemutori uyu ndikazwa mwoyo mangu kuti mwari ndobasa vada ndiite irori
saka makatanga muchiri kuzimbabwe makazouya kuno kuamerica ngatitarisai kuti kuno kuamerica pakava nemutsauko wakadini kubva kushumira muri kuzimbabwe nekushumira muri kuno
ndichisvika muno ndichibva kuzimbabwe ndasvika muno ndakaona kuti muno muna marudzi akasiyana siyana zvikuru saka ndakakumbira mwari ndikati kana mwari murii makandidana vhurai nzira yekuti ndiwanikwe ndichiparidzira vanhu vemuno ivo mwari vacho havana kundinyadzisa vakaita zvishoma nezvishoma ndokundiratidza gwara asi ndakatanga ndapinda mubasa rangu randakafunda ndisati ndapinda muchifundisi reengineering ndikashanda for almost 6 months ndikazowana mukana wokushumira pakereke yandakashumira ndakapiwa evening service kazhinji munhu havakutenderi kupa service yemangwanani nekuti ndokunenge wakazara vanhu asi ndakapiwa mukana weservisi yamanheru kubva ipapo ndakabva ndangoramba ndichipiwa mukana iwo wokushumira kusvikira ndanziwo tiri kudai panomvunzi kuti muve part of kereke yataishumira iyoyo yakanga iri very diverse iri assemblies of god
kushumira nechirungu apa muno muamerica makazosanganawo nevekuzimbabwe mukaitawo shumiro nerurimi rweshona
chokwadi chekutanga ndo vanhu vandakatanga navo nekuti unongochiziva kuti varimo ikwako saka takatanga iri prayer meeting taneshandawo tatangotoravo mari kubva mudzimwe dzedu tichibhadharawo rent panzvimbo yataibhadhara muguta rino renew york city ndokutanga kuunganidza mazimbabwens iri prayer meeting mukufamba nenguva vanhu vakati one day doku wana umami madzimai waizhina matisa wanga wasina kutungamiri mkutarino re New York City. Madzimai wanakawa ziwao mkupulikinza na mfundi Shaka yu wanawa ni mshumiri we Salvation Army. Pati wanawa wali pa Radio 3 kuzimbabwe ndo tundela. Tegala sanga na wakuduwa wakandu za kute. Hapani wangu wa Zimbabwe mfundi. Asina wawa mfundi wa shumia. Madi kuti mbata nizi grupu la mina lupakuchi ni madzimai wao. Dogu zwaru wakaita New York Christian non-denominational church which is now registered. For particularly for Zimbabwe, we could not find the mission. Sakando tenda kuti muna matu ndo chinchukuru. Endi kana uri kuna matu zila utulukuta wala mwari anorara, anonzwa, anoprovider zizwa. Ningo shita zira ono shuwa zwa mkati mwemwe wako. Saka maki 11, 24 ukaibata. Uno zila uti kana waku na matu tenda mwari. Ndoku saka pesa pavai zizisa kana pavai mwari pavai podza. Nekuita minana havai tikutenda kwako toka kukonyesa. Sakando tenda kuti ukana mata nukutenda cheti. Usina shaka wanda shaka wano chaka. Uchizwa kuti mwari wanjua na mata wa dimuare shiro kwa shu. Wano ndi gwanera. Mwari uya nukuitira. Sakando kuti mungu bata vesi loro. Pesi pa mlinge mwure ndo vesi. Mungu ndi batira nguwa nenguwa. Kuti mwari wedu dimuare anuanzwa. Shaka ni dimuare unopindula.
Mwati pendira ni muna mata.
Fegaiti na mata. Baba mashita inyo ni mkana uno. Ani azazi yangu. Plexidas, tinona matakuti mkana yoyo wa matipa wa jinji wa shabata zikana ni kutenda mamuri ni kuti magati anina nisha kano tenda mamuri munu mwisa zwa anoshu wa jemwe wake mashika mwanaku mwana wama chino kupai mbili no kutenda kuti muu gare nesu no kusinga pili tinona matakuti seji mwustara Jesu Christ we Nazareth. Amen.
Amen. Atapatango shika kuma umu echirombo chenucha nasi. Tunuimba kuti magani nguwa ya kanaka. Uye mfundis chenutenda shukuru.
Natenda angu sisa. Lakifidas maragu itusha kanaka.
Manzwa urukuru ya kaikuwa na Praxidus Jeremiah we Studio 7 na Pastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries irimu New Jersey muno mu America.
Sa yekambo kanonzi nava yepwere yepwere kubva kuna tendai chimombe kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 sezvo ngo yedu yapera rakaita tarisa musoro yenau zvakare mutungamiri we MDC vamogenchangirai vanokurudzira muri yeZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvota kuitira kuti izokwanisa kuvota musarudzo dzegore rinouya. Izvi ndo zvimwe cheto zviri kuitwa nemiriri wechikanga danga mvura muparamende yevaisa mupfumi vebato rezano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nditungamiri nkomo.